Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechitatu, kurume 9, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende nezuro. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri wezanu PF Vaimason Mnangagwa votarisirwa kuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections nemusi wemugovera, asi vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachiti vakasungwa mbira dzakondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzavakawedzerwa nehurumende nezuro. Hurumende yakazivisa kuti yainge yawedzera mari inotambirwa nevashandi vayo mushure mekunge varayiridzi vatanga kuramwa mabasa zvine mutsindo kubva zvakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mehurukuro dzaitwa nemasangano akasiyana siyana anomirira varayiridzi, murongi wemabasa mubatanidzwa wemasangano reFederation of Educators Union of Zimbabwe, vaCharles Chinosengwa, vati zvakaiswa nehurumende patafura zvisimudziri homwe dzavo. VaChinosengwa vati mari dzemihoro dzakataurwa idzadzi vakwaniri uye hurumende haina kumboita hurukuro navo.
Vasati vauya kuagency kuti vataure mashoko kwavo kuti tione kuti ndezvipi zvingapo kuti varayiridzi vaende kumabasa. Bari panguva yatiri ino, the only solution inokwanisa kuti varayiridzi vaende kumabasa ndonge vawana mari inovakushena kuti vaende kubasa. Pari zvino varayiridzi havana mari yekuenda kumabasa, varayiridzi havana mari yekuendesa vana vavo muzvikoro, varayiridzi havana mari yemabhazi yekuenda kumabasa neyekutenga chikafu. So tiri kukurudzira government kuti mashoko aya yakataura ngaarege nguva mashoko anongotaurwa paZTV, ngavachidana musangano weNational Joint Negotiating Forum tichienda zvichinotanga kutaura kuti zvavakataura izvi zvine zviri kusvika here pane zvinongapo kuti varayiridzi vadzokere mumabasa. Kuti pari zvino varayiridzi varingoramba variko kudzimba nekuti havana mari yacho kuti vaende kumabasa.
Varayiridzi vazhinji havasi kuenda kuzvikoro izvo zvakavhurwa nemusi wemuvhuro, vachiti vanoda kuti hurumende ivatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaiwana zvinhu zvisati zvachinja muna gumi guru wa2018. Vamwe vashandi vehurumende pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanotiwo vachabuda nechisungo musi wechishanu. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tsatsunga vati vachiri kuita hurukuro nenhengo dzeboka ravo.
Tisati tataura because vanhu vatori mushishi yokutaurirana nekubvunzana navanhu vari pa vanotituma, nokuti isu hatikoni kutaurira vanhu, vando vanozvitaurira zvavanoda. Saka tiri mushishi, vanhu vari mushishi, masangano edu anomirira vashandi ari mushishi yekutaura nevanhu kuti kana zvadai todini. Saka zvichabuda munhaurirano idzodzo tichazoita musangano mukuru wematatu iwawo, tochinzwa kuti kukwabvei kukwabvei kukwabvei, tochiona kuti kumberi kwatinoenda tofamba sei.
Asi vadzatsunga vati vagamuchira kuti hurumende yakaona kuti vashandi vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze. Vatiwo vashandi vehurumende vari panguva yakaoma, nekudaro mari dzinowe dzakawedzerwa dzinofanira kuwedzerwa nguva iyoyo kwete mwedzi unotevera.
Takagamuchira kuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanira kutambira mari iri mubhanki yese kana kuti iri nhati karibu. Nokuti zvino mari iyoyo inenge ichitenga. Asi tabero takazoongororawo tikaona kuti vanhu vakaomerwa izvozvi. Saka pari kutangira mari yacho apa ndopane pane dambudziko. Nokuti kana ikaita March, February vanhu vanenge vamboita sei? Nokuti ndo patori nedambudziko izvo.
Asi mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati semumiriri wevashandi munhaurirano nehurumende vanogamuchira mari iyi pari zvino.
Zvino isusu semanegotiators tangatati tombotora mari iyoyi. Chatinoitorera mari iyi ndechekuti tinotasa tichiona kuti danho irori rangotorwa irori rekungotibhadhara chikamu chezvatinohora muma US dollars. Pachezvazvo zvinhu zvekuratidza kuti zvinhu zvaane gwara, nekuti tanga taane nguva refu tichiti hurumende ngaiti bhadhare nema US dollars. Saka tingi tichaita danho nedanho tichifamba kusvikira tazosvika patoda kusvika. Asi tinoti pari zvino mari shoma, asi tinoona kuti iyoyo yauya iyi haina kufanana nokunge tanga tisingapiwe mari yacho zvachose.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vatiwo Ekti Gundani nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende inofanirwa kupa vashandi vayo kusanganisira varayiridzi mari dzine chiremera uye dzinoenderana nekushanda kwavo.
Achinga asenza ngaapiwe mari yakakonzerana nebasa raari kuita. Maticha emuZimbabwe ari kuita basa rinotyisa. Ndiwo ari kusimudzira vatungamiri venyika ine. Vanopinda through grade 1 voenda nemuma grade 7 imomo nemuma form 1 vachitakurwa nematicha. Saka basa rematicha rinoda kuti ripiwe uremu hwakakodzerana nawo, kwete kuti vapiwe tumari kwekuti nguva nenguva varikungoshushikana vachigunun'una kuti ko sei vanhu vanofanira kuva tichichengeta vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo.
Vamanyanya vatiwo chakakosha pari zvino imai yemuhoro kwete zvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kurerutsira vashandi vayo.
Maticha ane right yekutarira kuti mari yavo yavanokodzera kunge vachitambira iri yakati kuti. Iyo nyaya yemaallowances inyayawo zvayo inozotaurwa papaya paya. But besides nyaya yemaallowances hana nchinzwa yekuti vada kuva vari kuti kana uchida kuzotenga mota weita waiver yeduty and all that, izvozvo izvozvo hazvina kana nebasa rese. Chiri kutaurwa nematicha ndechekuti mubhadharo wavo ivo unokodzera kwavari.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu makumi maviri kubva muzana vachidzokera shure kumwedzi wandira. Asi hurumende yakatiwo pamari yemihoro iyi vachange vachipa madhora zana ari mumari yemadhora ekuamerica kutanga mwedzi wakurume. Mari iyi inenge ichibviswa pamari dzemaRTGS dziri kutambiriswa vashandi. Pamusoro pematanho aya hurumendewo yakati ichange ichibhadhara vana vatatu vevashandi vayo mari dzechikoro isingadariki 20,000 RTGS pamwana wega wega. Varayiridzi vakanzi vachange vachipiwawo zvekufambisa kuenda kuzvikoro uye kupinza mota kubva kunze kwenyika pasina mubhadharo wemutero pamabhodha. Hurumende yakati ichapa vashandi vayo zvikwereti zvekuti vakwanise kuwana dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafanacho kubva zvatatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5,367. vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zvuru mazana maviri nemakumi matatu ane mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 230,740. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu ane mazana mashanu negumi nevana kana kuti 4,296,514. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi maviri nematanhatu ane mazana masere negumi nepfumbamwe kana kuti 3,326,819. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe zvine makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 71,095. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo, uye vakurudzira vanhu kuti varambe vachiteedzera zvakatarwa nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvimwe zvingabatsira ndizvo zvokuti pakaunganiwa tisandoungana takatsinhana tiri pedyo zvikuru navamwe, asi tirambe tichiita yatoti social distancing iya, vamwe vari nechepachinhambowo chaka chingasvikawo mita pazvinogonera. Zvikuru kana tiri takagara muya makavharika, tofana kuva tine mamaski, tofana kunge tasanitaiza maoko, tageza nemvura nesipo, uye nesocial distancing iyoyo.
Ko pakufamba apa
zvinhu zvakakosha kuti vanhu vazive, nyange patingafamba pamabhazi, makombi, mudzimotikari, tofanira kungova nechenjezo yekuti ndapfeka masiki yangu here, ndageza maoko angu, ndasanitaiza maoko angu here, hatina kunyanya kutsinana here. Nokuti zvinondibatsira ini, zvigobatsirawo hama yangu yepedyo. Nokuti izvozvo zvakakosha kuti tizvirangarire patingaenda kumisika, kumatownship, pamaungano, pese mukereke, zvese izvozvo ngatizvirangarire. Kana patinodzidza, iko zvino zvikoro zvakuvhurwa, vakatoona kuti bazi rezveutano nehurumende vakatokurudzira kuti aiwa vezvikoro gadzirirai kuitira kuti nyangwe nevana, nokuti navana vadikiwo vanobatwa noutachiona ihwohwo hweCOVID-19. Saka zvakakosha gadziriro idzodzo panonogara vana mumaklasi pavanoungana kana vanenge vari mumabhoarding vaya. Zvinhu zvikuru zvinokurudzirwa izvozvo kuti aiwa hatidi zvakare kuti tiwane utachiona huchidzoka hweCOVID-19 ihwohwo hwakasimba, zvingazoita kuti titangezve kuti hwatekeshera muvanhu zvakanyanya huchirwarisa kana kuuraya vanhu. Chimwe chatingareva zvikuru chatagara chitikurudzira kana chikurudzirwa nehurumende neWorld Health Organization kuti vanhu vabaiwe nhomba kuti vavhaccinatwe. Zvakakosha izvozvo nokuti zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana noutachiona hweCOVID-19.
Ko panyaya yekubayiwa nhomba apa muri kutiwo kudii, Dr. Maida?
Saka muchatoona kuti iko zvinopatwa nekurudziro kuti vaya vakabayiwa nhomba yekutanga neyepiri vaakukwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatingati booster dose kana kuti third dose. Uye pakatopiwa zviga zvokuti vanobayiwa nhomba yetatu iyoyo vanenge vakaita sei. Zvikuru zvokurangarira ndezvekuti kana wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira wabayiwa nhomba yepiri kana second dose, unokwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatoti third dose kana kuti booster dose iyoyo. Zvikuru kana usina kumbobatira utachiona pakatapa kana kumborwariswa noutachiona ihwohwo, zviya zvokuti wakarwara ukatestiwa uchiona kuti iCOVID-19.
Pari kukurudzirwa kuti nhomba yetatu ibayiwe kwapera nguva yakareba zvakadii, Dr. Maida?
Kana usina kumborwara nahwo wakabayiwa nhomba yako yepiri wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira, unokwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana kuti yatinoti booster dose iyoyo. Zvinobatsira masoja omuviri izvozvo kuti asimbe anorwisana noutachiona hweCOVID-19. Kana wakamborwara neCOVID-19 wabayiwa nhomba yepiri, unofanira kuverenga kubva pawazopora ipapo kuti pale nemwedzi mitanhatu here inonekana neinoraudzira kuti ugobayewa nhomba yetatu kana kuti yatoti third dose iyoyo. Zvakakosha izvozvo. Saka nyangwe nevaya vakanga vasina kubayewa vanoramba vachikurudzirwa kuti vabayewe nhomba yeCOVID-19 kana kuti vaccine.
Zvinobatsira izvo.
Zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana noutachiona uhwu. Saka chokupedzisira chandingareva, ngatisavarairwa, nokuti sezvatakaona nyangwe gore rapera, kana utachiona huya ukadzikira, muchaona kuti pamwedzi inotevera iyo, munana April May umo, tokwanisa kuti hazvishamisi kuzoona utachiona huya hwadzoka, huchida kuti hubate vanhu, hwakasimba kana hwaimwe mhando. Saka hatifani kuti tive nekuvarairwa, tofana kuramba takachenjera, tofana kuramba tine tariso yokuziva kuti kana ukadzoka, ini sedunga munhu ngandiwanikwe ndakadziviririka pautachiona ihoho.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kune nhengo dzebato ravo musarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera kuEpworth. Asi izvi zviri kuitika bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa richiti riri kuvhiringidzwa kuita musangano nemapurisa uye vatsigiri veZANU PF. Godwin Mangujika anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weZANU PF Chris Mutsvangwa vauza vatori venhau muHarare nhasi kuti vamunangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kuEpworth, vachiti sarudzo dzemabai election dzakakosha uye dzichave munongedzo wemafambiro achaita sarudzo dza2023. Vamutsvangwa vati bato ravo richakunda mumabai election uye uku ndiko kuchave kutanga kwebato reZANU PF kukunda mumadhorobha mukati memakore makumi maviri apfuura, umo range riri kukundwa nebato reMDC. Vati bato ravachamisa kubva richiri kunzi MDC Alliance rakaundonga maguta uye ZANU PF yari kugadzirisa izvi nekuita zvinhu zvakaita sekupa vanhu matitle deeds munzvimbo dzakavakwa zvisiri pamutemo mumaguta nemadhorobha.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. Hapana anofanira kusara. He cares for the urban constituents. Hapana anofanira kusara muZimbabwe under the new dispensation. So we have put a lot of attention into the rural area with Pfumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Asi vaimbove meya weguta reHarare zvakare vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaBen Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamutsvangwa kuti bato ravo rakauraya maguta, vachiti kunyange bato ravo raikunda musarudzo, ZANU PF ndiyo inotonga mumaguta. Vati semuenzaniso muHarare, makanzura mazhinji akadzingwa basa uye hurumende inopindira mukufambiswa kwebasa muguta iri. Vati bato ravo harinei nekuvakwa kunoitwa pese pese muguta, vachiti izvi zviri kuitwa nenhengo dzeZANU PF.
Simba rese rinobva muvanhu riri kubvutwa neZANU PF. Richibvutwa kubvira utungamiriri wekansuru vashandi, kubvira kumari dzemigwagwa, kubvira muvanhu vese vari kungozvigadzika pekugadzika vachizvigadzika vachizvigadzika, vese vanhu vachitungamirirwa nevanhu vane uori weZANU PF.
Vati bato ravo richakunda zvine mutsindo sekukunda kwarakaita muna 2018. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaCedix Muradzikwa vaudza Studio 7 kuti havaoni ZANU PF ichikunda musarudzo dzemabai elections. Vatiwo zviri kuitika zvekuti ZANU PF inobvumidzwa kuita musangano, asi Citizens Coalition for Change ichirambidzwa, zvinoratidza kuti hapana chatichashanduka pamafambisirwo esarudzo munyika.
Chinhu chinotitaridza kuti mainstitutions egovernment kana kuti mapato ehurumende akazvimirira ega anofanira kunge achiona nyaya dzemaelections nekuvhotwa. Mapato ari kusashanda zvakanaka, mapato ari kutaridza kuti ane divi raanotarisa achitsikirira rimwe divi.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuBulawayo mukupera kwesvondo, asi nhengo dzebato ravo dzinoti dziri kubvunzurudzwa nemapurisa pamusoro peurongwa hwavo. Mutauri weCitizens Coalition for Change muBulawayo, Vaswithan Chiroza, vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuvarambidza kuita misangano yekutsvaga rutsigiro.
Saka nanguva yemaelection yasvikawo, zvinoonekwa nekumhanyamhanya kunenge kuchiita vanhu vachiratidzira vachipa vanhu nhoroondo nekutaura zvinenge zvichazo zvatinenge tichazoita. Saka izvozvo zvakoneswa nemapurisa, nekuti mapurisa abva adoidza nhengo dzedu taura kuti no, izvi hatidi kuti muite, ende mukazviita tinokusungai. Uyezve nyaya yekuda kubvunzurudza kufamba kuchaita mukuru wedu, takaona kuti vaakuzvinyanya. Ndo zvatinoti muchirungu intrusive, tinoa kuti vaakudarikidza zvavaakuita zvaakutyora mutemo.
Asi vati zvisineine zviri kuitika, bato ravo richabudirira paurongwa hwaro vachiti havangataure nyaya yavo paruzhinji. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti mashoko ekuti vari kuvhiringidza bato reCCC vari kutovaona pamadande mutande nekuti havana kuzvipirwa. Asi mapurisa akasunga nhengo dzeCCC nhanhatu kugweru padzaitsvaga rutsigiro. Sarudzo dzemusi wa26 kurume dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva nhengo dzeparamende nemakanzura akafa kana kudzingwa basa. Mune imwewo nyaya, vamutsvangwa varamba mashoko ekuti mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vadzingwa basa. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti manyepo kuti vadzingwa basa, vachiti mashoko aya abuda padande mutande reZANU-PF Patriots. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone batsirai mukupera kwesvondo. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vanonzi vakafa mushure memafashamu aya. Gurukota runa nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari muMelbourne kuAustralia murwendo rwavo kunyika nhatu dzinosanganisirawo India neJapan mukuedza kusimbaradza ukama nenyika idzi. Nyika idzi dziri mugungano rinozivikanwa nekuti Quad. Aka ndike kutanga vaBlinken vachishanyira nyika yeAustralia. Australia neAmerica dziri mune rimwe gungano rinonzi AUKUS. Chimwe chibvumirano chegungano iri ndechekuti America ibatsire Australia kugadzira ngarava dzehondo dzinofamba pasi pemvura kana kuti manuclear submarines. Dano iri rinonzi harisi kufadza nyika yeChina. Zimbabwe iri muAmerica iri kurwisa nepose painogona napo kuti iunganidze mari yekuti ikwanise kuendesa kumusha mutumbi wechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRichard Richie Moyo avo vakashaya musi wa21 ndira gore rino muBaltimore mudunhu reMaryland vave nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Baba mudiki vemufi vaFrank Chatonda avo vari mudunhu reSouth Carolina vanoti vaMoyo vakangotanga kuzarirwa vachibva vashedzerwa ambulance asi vakazoshaya vasati vasvika kuchipatara. Vanotiwo chido chavo semhuri ndechekuti mwana wavo anoradzikwa kumusha kuna amai vake asi mutoro wacho wakavaremera vari voga. Vanoti vanotenda kubatana kwakaita vana veZimbabwe vari muno muAmerica uko kwakaitwa kuburikidza nehomwe yemudeme mudeme yeGoFundMe vasati vave kugara muBaltimore. VaMoyo vakambogara muAtlanta mudunhu reGeorgia pamwe nekuNorth Carolina. Pari zvino mutumbi wavo uri kuimba yerunyararo yeJoseph H. Brown Funeral Home muBaltimore. Vachatonda vanoti vana veZimbabwe vari kuunganidza mari yekuti mutumbi uende kumusha uye vane tarisiro yekuunganidza mari inoita zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora kana kuti 22,000. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachatonda najonga kandemiri westudio 7.
Pazvino chirongwa chokuti Richard timutumire kumusha chiri kufamba musi wemande February 7 akatorwa kubva kuhospitari atove kumba yokugeza norunyaradzo kwavari kumugadzira kuti agove ave munhu anogona kuti atakurwe aende kumusha saka norubatsiro rwatakapiwa nemhuri yeZimbabwe nedzimwe hama dzedu neshamwari vakazama zvachose zvokuti ndine ruvimbo rwokuti tichakwanisa kumutumira kumusha
saka munotarisira kuti mutumbi unoendeswa kumusha riini
kuti tizive chirongwa chaicho chaicho nhasi hatisati tanyatsoziva nokuti pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa zvatiri kushanda neimba yenyaradzo nechemo kuti zvichadiwa zvacho ndezvipi nokuembasi kana zvapera izvozvo ndofunga pakupera kwevheki inoyi tetanyatsoziva chaizvo kuti musi wokuti wokuti nguva yekuti zvichaitika ndezvizvi pari zvino titori nevanhu vandataura vandiri kushanda navo vemhuri yeZimbabwe tiri kubatana tichiunganidza zvinodiwa zvacho kuti mwana timutumire kumusha
chii chakaitika kumukomana vachatonda
takazotonzwa isu takutsvagwa nokuti mukomana uyu anga asingarwari zvokuti hatisingafungiri kuti zvakadai zvingaitika saka shoko rakasvika kwatiri rakati iro mukomana akangotanga kuzarirwa kubva ambulensi yadaidzwa ndopavakamutakura ndokuenda naye kuhospitari asi akatoshaika ari muambulensi iyeye saka ndokufamba kwazvakaita saka kuti titaure kuti chakamutora chaicho chaicho chii hatisati taziva
saka tarisiro yemari yamanga muchida kuunganidza yasvika papi pari nhasi
homwe yatanga takarongana nayo kuti tisvitse yakusvika asi pasara pashoma nananana vachiri kukanda rubatsiro vari kukanda asi kuti kana muchipama munoziva pokukanda pane WhatsApp group inonzi Richard Edwin Moyo RIP Rest in peace. Munoenda kuWhatsApp group iyoyo kana kuti munondifonera kana kufonera Cassandra kana Posha Kandemiri kana Denford Madenyika kana kuti mofonera machurch enyu ekuBaltimore kwa Reverend Curse na Reverend Gumbo vekuNorth Carolina vanokutumirai link iyoyo uye vanogona kutumidzira Cash App kana Zelle munotumira kana kufoni yangu kana foni kwa Sisi Cassandra fund ye GoFundMe ichipo hatizi kuti ichavharwa reni Sisi Cassandra ndeye mubati wehomwe asi mari dzose dzinodiwa hatisati tanyasounganidza nokuti pane zvimwe zvisati zvayerwa saka tinotenda kutibatsira nokuramba muchibatsira kwamunoita
avo vanga vari baba mudiki wava Richard Moyo vaFrank Chatonda vari parunare najonga kandemiri westudio 7 vari kudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chatinotaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Forum na 8 p.m. tirikutarisa mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvo zviri kuchema-chema kuti kwaberekera ingwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.